Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC.
Manheru akanaka vatereri, tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera ndira 19, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiriri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vanorohwa zvakaipisisa vari muusungwa. Mapurisa nemasoja opinda mudzimba dzevanhu munguva dzehusiku achirova nekusunga vanhu vanoti vari kutsvaga. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinoratidzira pamuzinda weZimbabwe muLondon kuBritain. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri weAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ATUS vaObed Masaraure vamiswa nhasi pamberi pedare vakanzi vagare muchitokisi kusvika musi wa25 ndira. Vamasaraure vange vaine maronda kubva mukurohwa kwavanonzi vakaitwa nemapurisa kubva nezuro pavakasungwa. Tabata munyori wezvemadzimai muAtus muzvaremo Blessing Nyambara kuti tinzwe zvaitika.
VaObed Masaraure vapinda mudare redzimhosva nenguva dza2 o'clock masikati endi dare iri harangotaura kuti vaObed Masaraure vanonziva mhosva yavo. Inini ndataura navaObed Masaraure vasati vapinda mudare redzimhosva ndobva vanditsanangurira zvakaitika kumba kwavo nezuro. Musha wavo wakaparadzwa, mawindo zvese nemadoors, even the gate rakaputiwa vanhu vakapinda.
Saka vamwe vesangano revarairidzi iri vakachengetedzeka zvakadii munguva iyi?
Ya, patiri panapa pakaoma nekuti izvezvezvi ava SG Secretary General vari remanded kuGoromoti. Takanovaona futi savatorwa, ndo vakatotanga kutorwa. Vakangotorwa nevakavatora vanga vasina kana zvitupa zvinoratidza kuti mapurisa kuti vanogarawo ikoko. Saka chokwadi ndechekuti sefiti especially yeexecutive yeARTVZ haina kumira zvakanaka. Kumaticha anenge akateerera kuti musadzokere kumabasa nokuti hurumende yedu haisati yapindira. Kunyange vatungamiri vedu vatorwa vakabatwa zvakashata vakarohwa vakaita sei, izvozvo haisi mhinduro kwatiri kuti mari yedu tichaibhadharwa inus dollars kana kuti ichawedzerwa zvayo. Hapana chataurwa nehurumende yedu.
Avo vanga vari munyori wezvemadzimai muAtus muzvaremo Blessing Nyambara vachitaura parunare vari kuHarare. Mapurisa nemasoja anonzi ari kupinda mudzimba dzevanhu achirova vanhu vanenge vakazvigarira havo mudzimba dzavo zvikuru mumisha inogara veruzhinji. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Zvinonzi masoja arara achirova vanhu mudzimba kunzvimbo dzakaita seHighfield, Southley Park, Warren Park D, pamwe nehopli muharare uye nekumarondera mashoko atiri kutambira anoti pane vanhu vanechitsama vasungwa nhasi kumarondera pamwe nekubulawayo maererano nekuratidzira kwakaitika svondo rino kwakanga kwadeedzerwa nesangano rinomirira vashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU mutungamiriri wehashtag tajamuka vapromisi mukwananzi vanoti havasi kufara nekupindirwa kuri kuitwa vanhu mudzimba vachizvindikitwa nemasoja
nemasoja hatisi kufara nayo tiri kunzwa kuti kuna Hopley, Epworth, Southley Park ndikunana marondera masoja anga achipinda mudzimba dzevanhu achirova vanhu kune dzimwe nzvimbo vanonzi hanzi vakaudza vanhu kuti ngavabva madzimai abude varume vabude mudzimba vakasara vachibata madzimai echibharu izvi hazvisi zvinhu zvakakodzera munyika yedu yeZimbabwe tinoda kuti zvipere masoja ngaadzokere kumabharaki kusare mapurisa arova ndivo vanozikanwa nenyaya yekuchengetedza mutemo munyika
Mutungamiri mboka revechidiki muMDC inotungamirirwa naNelson Chamisa vaHappy Mauchidziva vaudza Studio 7 kuti vari kushushikana zvikuru nekukwira kuri kuramba kuchiita uwandu hwenhengo dzebato ravo dziri kuramba dzichisungwa zvichitevera kuratidzira uku
vazhinji vemaMP edu vari kusungwa kusanganisa Honorable Amos Chibaya our national organizer Livingston Chiminya chairperson we youth Midlands South Lloyd Mkapiko, MP we Redcliffe, ari zvakare organizer we Midlands North. Tichienda mberi tichiona makanzelazi asungwa nyika yese settlement Chikwinya, MP weMbizo. Tiri kuona izvi zviri kuramba zvichiitwa nehurumende apo iri kumanikidzira kuti itore nyaya yethe citizens action yakaitwa mazuva adarika kuti vaiti yakatungamirirwa nebato reMDC Alliance.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition, vaBlessing Vava, vaudza Studio 7 kuti havasi kufara nekutyorwa kuri kuitwa kodzero dzevanhu, vachiti zviri kuitwa izvi zvakangofanana nezvaiitika panguva yeutongi hwavaRobert Mugabe.
Zvinhu zvinoti bata zvikuru ndezvinhu zviri kunze kwemutemo uyezve tukuona kuti kuchikorwa kwekodzero dzevana yeZimbabwe kuri kuramba kuchienderera mberi pahurumende yamunangagwa vanhu vazhinji vanga vakufunga kuti zvekumbunyikidza vanhu zvekuchichidzira vanhu zvinhu zvanga zvapera kare asi tikuona kuti hurumende yamunangagwa hapana chayasiya pane zvaiitwa naMugabe vatora kana ndingati matactics aishandiswa naMugabe ekuti vana veZimbabwe vakataurawo vakada kuti vataurewo zvinyuito zvavo zvinobva zvinosanganisa kuti pavanotaura zvinhu zvichivanetsa tinoona hurumende ichishandisa simba kuti itsvaye kuvanyaradza uye kuti vasataura zvinenge zvichivanetsa sekuzova kwamune
tinakukwanisa kutaura nemutauriri wemauto vaOverson Mugwisi kuti tinzwe divi remauto panyaya iyi hatinakukwanisa kubata mutauriri wemapurisa amai chere ticharamba asi gurukota rezvevasori vaOwen Ncube vakaudza vatori venhau svondo rino kuti hurumende iri kutsvaga vose vakakonzeresa mhirizhonga zvinhu zvakamira kudai vamukwananzi vanoti pachave nekumwe kuratidzira zvakare munyika yose kubva nemuvhuro kudzamara hurumende yavamunangagwa yagadzirisa zviri kunetsa
zvokwadi tiri kutaura kuti kana hurumende ikasagadzirisa zvinhu zviri kuitika munyika vanhu vachasara vasina option asi kudzokera mastreets vachiita phase 2 yeshutdown kusvika zvinhu zviri kuchemerwa nevanhu zvagadziriswa makombi avanhu havasi kukwanisa kubhadhara kombi riri kuita $3 $50 per 10 kilometers
mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vanoti vanzi vari kutsvagwa nemapurisa uye vanhu havasi kuziva kuti varipi mapurisa anoti akasunga vanhu vanodarika mazana manomwe munyika yose kubva pakatanga kuratidzirwa neveruzhinji nemusi wemuvhuro zvichitevera kuratidzira uku vanhu vanodarika makumi manomwe vakapfurwa vakanorapwa mavanga emabara nevana chiremba vari pasi peZimbabwe Association of Doctors for Human Rights hurumende yakabva yavharisa masaisai ose kuitira kuti vanhu vasashandisa Facebook WhatsApp Twitter nemadande mutande mutauriri wemutungamiriri wenyika vaGeorge Jaramba vaudza ZBC kuti hurumende yakavharisa masaisai aya senzira yekumisa kukufambiswa kwemashoko aikonzeresa kukuvadzwa kwenyika kunyange hazvo hurumende yakasunga masaisai eWhatsApp, Facebook neTwitter vanhu vakawanda munyika vari kushandisa app yeTelegram kutumira mashoko nemifananidzo yezviri kuitika munyika ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
Vatsigiri veMDC inotungamirirwa naNelson Chamisa muchinoi vanoti varikutiza misha yavo vachitya kusungwa pamwe nokurohwa nemapurisa nemasoja munguva dzeusiku. Ata Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Sachigaro vechidiki mudunhu reMashonaland West mubato iri vaRichard Vitirinyu vati nhengo dzebato ravo dziri kugara dzichishungurudzwa nemapurisa nepamusana kwekuratidzira kwemazuva matatu kwakarongwa nesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Union kana kuti ZCTU richitsigirwa nemamwe masangano akazvimiririra. VaVitirinyu vati ivo pachavo vakatorwa nemapurisa kana mumazuva matatu apfuura vachibvunzurudzwa pamusoro penyaya yekusaenda kubasa kwe vanhu pamwe nemhirizhonga yakaitika.
Chavari kuuya vachinditorera chete hanzisi kuchinzwisisa because vauya kakawanda kakasiyana siyana ende nyaya dzavanondibvunza ndedzekupiswa nenyaya yedemonstration yakaitwa ende ndovaonesa pachena kuti nyaya yekudemonstration is not about MDC but inyaya yegeneral yemunhu wese akatsamwa nezviri kuitika munyika. Is not about a party but vanhu vakagumbuka nezviri kuitika but iwo they go ahead kuti aiwa titanisanangurire nezviri kurongwa nemisangano yeMDC. Ofishi MDC hapana pairi kupinda pakatira nezviri kuitika.
VaVitirinyu vati vave kutyira upenyu hwavo zvekuti havasi kurara kumba kwavo pari zvino vachitya kusakatiswa sezvo vari kutorwa nevanhu vakasiyana siyana.
Ndiri kutya because ndiri kunyatsoziva kuti vanoita idzamari vakashayika vakasawanika zvachose. Up to now we don't know kuna ita idzamari but nyaya yekuti vanouya vachindipika always vari different vakasiyana siyana ndochakuitisa ndisarare mumbabozi anytime they can come and vanonditakura vakazenda neni ndikazotadzonzwisiwa ndakaenda kua takutotyira upenyu hwangu kuti ndinogona kutakura anytime.
VaVitirinyu vati mapurisa ari kutsvagawo dzimwe nhengo dzebato ravo dzakaita semurongo wemusangano mudunhu iri vaWilson Makanyaire sachigaro wedunhu rechinhoi uye vari meya weguta vaDike Makombe mumiriri wechinhoi muparamende Dr. Peter Matarutse nevamwe vanoti vagarikai dendera navafani tembo vekuBhanget.
Torelist iripo ndotoziva kuna Makanyaire varoda Makanyaire vari kumuda kuna Daigi vari kumuda varoda Nyangairo varoda garikai dendera. Those are the same people, even in Panitembo, Varugudu, Varugwada. Those are the same, some of the people who are kuda. Vasati vawana futi mapurisa hatina kuenda nenyaya yekuti tinongoona mapurisa acho ari mamwe chete because vari kuyazotitora ECID vamwe chete saka kuenda ikoko kuzvikanda futi mukanwa meshumba.
Dr. Matarutse vati vari kuziva kuti mapurisa ari kuvatsvaga asi vati hapana chavanotya sezvo pasina chavakaita mukusaenda kwevanhu kubasa. Zviri kuitika kumashonaland west zviri kuitikawo munzvimbo dzakawanda munyika vanhu vachitorwa usiku nemapurisa ayo ari kufamba nemasoja achisunga vanhu. Mudzimwe nzvimbo mapurisa ayo anonzi ari kurova zvakaitisisa hama dzevanhu vaanenge ashaya. Vanorwira kodzero dzevanhu vanoti kuita kwakadai hakusi pamutemo uye mapurisa anofanirwa kunangana chete nemunhu wavanofungidzira kuti akapara mhosva. Vanhu vakawanda vari mumaoko emapurisa zvichitevera kusungwa kwavakaitwa vachipomerwa mhosva yekuita mhirizhonga iyo yakaitika munyika yose akasiya vanhu vanopfuura gumi vafa vazhinji vavo vachifa mushure mekupfurwa nepfuti sekutaura kweZimbabwe Association of Doctors for Human Rights. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi remapurisa emumashonaland west. Asi mutauriri wemapurisa munyika yose amaicheri richaramba vanoti vanhu vanodarika mazana monomwe kusanganisira murongi wemusangano muMDC vaAmos Chibaya naPastor Ivan Mawarire vasungwa kusvika pari zvino vachipomerwa mhosva ine chekuita nemhirizhonga yakaitika munyika kwemazuva matatu. Vanhu vasungwa kusvika pari zvino vanosanganisira mumiriri wembizo muparamende vaSettlement Chikwinya pamwe nemumiriri weRedcliffe vaLloyd Chikwinya. Hurumende inoti kuratidzira pamwe nemhirizhonga yakaitika zvakakonzerwa neMDC kunyange hazvo ZCTU yakabuda pachena kuti ndiyo yakadaidzira kuratidzira kwemazuva matatu uku. Asi MDC inoti haine nekuratidzira uku ichitiwo zviri kuitwa nehurumende zvinoratidza kuti yapererwa nemazano. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndine Ata Chigoriwa.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muBritain nhasi zvaratidzira pamuzinda weZimbabwe muLondon zvichichema-chema nekutyorwa kwekodzero dzevanhu kumusha. Vanhu ava vanotiwo vari kuronga kuenda kuDavos kuSwitzerland kunoratidzira zvakare apo vamunangagwa vanenge vari kumusangano weWorld Economic Forum. Tabata amai Teresa Majoni kuti tinzwe zviri kuitika.
zvirongwa zvitatu zviri kuitwa nevana veZimbabwe varimo mudiaspora muno muUK kubatanidza nenyangwe vari kuAmerica nevamwe vari kuSouth Africa. MuUnited Kingdom mune vasangana kuZimbabwe Embassy vachitaurawo zvichemo zvavo, zvichemo zvatiri kuona zvinhu zviri kuitika kuZimbabwe zvavatiri kufara nazvo nezvatiri kunzwa zviri kuitika kuhama dzedu dziri kuZimbabwe. Kune chimwe chikwata chichaenda takatihwa mvumo nevanoronga Davos kuti uyai henyu munouya muchikwanisa. Tiri kutarisira kuti vanhu vanouya vakatarisira kusvika kana kuma200 vachinosangana navo vamunangagwa iko kuDavos vachihotaura kuti vana veZimbabwe havasi kufara nekuti ivo vari kumbofamba vachienda kuDavos asi nyika ichitsva. Munhu hamungamuregedzi achiuya kunyika dzenyu achifamba achitadza kudzokera kunogadzirisa zvinhu zviri kunetsa kunyika kwake kuZimbabwe.
Vakakupai mvumo ndeva
ndivo varongi vemusangano hongu vakataura ivo kuti kana zvirizvo zvamuri kuda kuita tinokupai mvumo nezuva nenguva yekuti munokwanisa kubatana mouya motaura zvichemo zvenyu.
Avo vanga vari amai Teresa Majoni vachitaura vari muLondon kuBritain. United Nations inoti iri kushushikana zvikuru nekuurayiwa kwevanhu pamwe nekutyorwa kwekodzero panguva iyo hurumende iri kusunga vanhu zvichitevera mhirizhonga yakaitika munyika. Vanoita zvematongerwo enyika vanotiwo mamiriro aita zvinhu muZimbabwe ava kuda kuti United Nations ichitumira mauto ayo anochengetedza runyararo sezvo mauto nemasoja emuZimbabwe achipindira munyaya dzematongerwo enyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri webato reThe African Democrats vaMarco Machona kuti tinzwewo mafungiro avo.
Zvitaurwa neUnited Nations tinozvigashira nemaoko maviri but tinoda kuyeuchidzawo United Nations kuti izvi ndo zvatagara tichitaura kubva kudhara, kubva makore akudhara mugaba achiripo kuti aiwa hurumende yedu yagara ichizviita kudhara asi zvatora makore kuti United Nations izvione kudai. Asi sezvo vazviona isinokurudzira isu vetadhi kuti aiwa tisagara tichivakumbira kuti pindirai vanhu vasati vauraya, pindirai hurumende iyi iri kukomba, iri kutsanzira, iri kupinda mune zvese ichitidzvanyira ichitiuraya. Pari zvino isinokumbira kuti aiwa yasvika nguva yayo kuti vachiconsider mapeacekeeping forces kuZimbabwe nokuti sekuru wavo vataita nevanhu mawandiwa vakaita vakarohwa vakaurayiwa nevakasungwa. Saka tachikumbira kuti mapeacekeeping forces aya vane mahelmeti eblue vachipindawo muZimbabwe vatidzivirirewo kwenguva yakatiwo kana zvichiita 6 months kana gore vachiona kuti tagarawo sei tichikwanisawo kuprotestawo vachitionawo.
Zvekutaurirana zvichabatsira zvakadiya?
Zvekutaurirana izvi zvakagara zvisingabetseri kuhurumende yedu yezanupf. Tinozviziva takambozviita kuGNU vatavo mbeki vakapindira vamugabe vakadzoka futi papower vadzoka futi papower vangoti gare gare kwegore vatanga kubvisa vaya vavanhenge vakabvumirana navo. Saka ichingori chinzira chitsika chebatero rezanupf kuti chero tikabvumirana chatabvumirana nhasi tatasungana chisungo nhasi mangwana vanopandukazve vauti aiwa izvi zvazvegore rapera izvi.
Mutungamiri webato reThe African Democrats vaMarco Machona vachitaura vari parunare kuSouth Africa.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ese. Munokwanisa kunzwa Studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am, 4930, 7270 ne9885 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am, 4930, 6040 ne15460 kHz pa shortwave. Pindai muchirongwa cheLive Talk na8pm nekutumira maWhatsApp message kana mavoice message panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. 0800-465-0318. Tinote penyura chirongwa che Let's Talk ngati kurukurei pa Facebook page yedu ye VOA Shona.
Ya shika nguva yekuti tichienda kuchirongwa chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu, icho tinopiwa nasi na Ray Choto weStudio 7.
Tinokushingamidzai nemufaro vateereri, muchirongwa chedu umo tinokurukura zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Chirongwa ichi mukuchipiwa neni Ray Choto ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutaura na muzvare Margaret Mutsambi, mukuru wesangano re-Economic Justice for Women Project. Tinokuchingamidzai nemufaro muzvare Mutsambi.
Tinotenda.
Chokutanga muzvare Mutsambi, chinangwa chesangano renyu ndechei?
Chinangwa chesangano redu ndechekuti tinoda kuti madzimai awane zvakafanira, zvakakodzera zvinoenderana kuti vawane magariro akanaka. Tinenge tinyatsa kutarisira nyaya yezvinhu zvinovakomberedza kuti zvinhu zvinovatsigira here kubvira kumitemo yenyika.
Pfungwa iyi makaitanga muri mega here kana kuti makaunganawo nevamwe vanhukadzi kuti munge miine sangano rakadai?
Tinangoti pfungwa iyi ipfungwa yakapinda mandiri zvichienderana nenhoroondo yeupenyu hwavo. Pfungwa iyi mukuzokura kwayakaita takazenge taakudanawo nekushevedza mamwe madzimai kuti tinzwe mafungiro avo uye kuti tiwane kuti zvakanga zvakakodzera here kuti vange tichiita basa ratinoita muupenyu hwavo.
Pari zvino zvirongwa zvenyu zviri kufamba sei?
Pari zvimwe ndingangoti tiri kushangana nemapoka katatu. Tine madzimai atirikushanda navo vechidiki vari muhopi community kuHarare South. Muhopi tanga tichiita atinoti masaving club, zvakati madzimai kuti vanokwanisa kusimukira sei kubva pamatanho emabhizinesi avanga vachiita asingati informal kuti vasimukiriwo akure uye kuti vakwanisawo kuita formal. Then tanga tine chimwe chirongwa chatanga tinacho mumasvingo kwachivi. Tichanga tichida kuti izwi remudzimai riwanikwe richinzwikwawo pakugadzirisa mitemo inowanikwa ichienderana nezvekugoverana kwehupfumi mukati menyika iyi. Kuti mudzimai hatimukanganwi bear the majority of population yedu. Saka tanga tichiita nyaya yekuti vakadzi vawanikwa vachitaurawo munyaya dzeeconomic governance. Then kubedzisa chirongwa chekushanda nemadzimai vane hurema. Tanga tichingotaura nenyaya imwe chete kuti mazwi avo awanikwawo achinzwikwa mukugadzira mitemo inoenderana nezvekugoverana uye security yavo kuti tingavasimudzire sei kubvira munzvimbo dzavari uye kuti mazwi avo nekurarama kwavanoita kuti zvikwanise zvichizivikanwa nevanhu vanogadzira mitemo. Nekuti dzimweni dzenguva tinozviona sekuti havachakwanisi kunzwisisa kuti kune mamwe mapoka emadzimai anorarama semararamiro avanoita.
Muzvare Mutsambi, munosanganawo here nezvipinga izvo? Tichiona kuti izvo masangano mazhinji amunosangana nawo anenge ari masangano anotungamirwa nevanhurume.
Ichokwadi, tinosangana nezvipinga izvo zvakatoti one day. Asi ndingangoti makore afamba nemashomanana apfuura kuti panga pane kugamuka basa irori mabasa mazhinji anosimudzira upenyu hwemadzimai nekuti pava nemuono wokuti mukasimudzira upenyu hwemudzimai masimudzira upenyu hwemhuri yake uye masimudzira upenyu hwenyika yake. Asiwo mukufamba kwatinenge tichiita mumahofisi tamboda kutsanangudzira even mune mumhuri chaimo chaimo muchiine ndingangoti zvinongamupini zvatinosangana nazvo kuti dzimweni dzenguva basa ramunoita munoita sekuti makuda kuti mushore kana kusire pasi vamwe vanga vagara vaine zvinzvimbo zvavo zvanga zvichionekwa mukati memainstitutions vai kubva pafamily. Saka taakungoshandisa tsanangudzo dzekuti vanhu vanga tikasimudzira mudzimai tasimudzira mhuri yese uye tikasimudzira mhuri yese tasimudzirawo nyika yedu.
Muzvare Mutsambi, tinonzwa nguva zhinji zvichinzizvo madzimai haakwanise kushanda yese zvakanaka semashandiro anoita vanhurume kana vari pachavo. Imi dambudziko iri mukusangana naro here?
Ndinoti poka neinawo ndinongofunga kuti kungokudzwa kwatakaita tichingonzwa mashoko iwayo achitaurwa. Ndinongofungawo zvakare kudzidzo iroro ririkowo zvakare kuvarume kuti varume kune varume vasingagoni kusenza vese zvakanaka. Varume vanorwisana munyaya dzemasimba, vanorwidzana munyaya dzemari dzekuda kunzi mukuru. Kana zvichiitika kuvanhurume zvakagara zviri zvinhu zvinogamuchirwa mumagariro edu. Asi ndingangoti kana zvaakuitika kuvanhukadzi zvinobva zvazo ndingangoti zvinoita sekusimukira pakunzvipa kwazvo nekuti zvinhu zvisina kumbogamuchirwa munhukadzi akangogara achitarisirwa kuti anofanira kunge akangonyarara akangodi saka inini ndinongori ndinobhiliva kuti inowanikwa kumasaidi esi kuvarume nekuvakadzi asi kuti kuvakadzi zvakabva zvazotorwa zvikabva zvanyanyisa kutaurwa nezvazvo sitereki zvikaita sekuti vanhukadzi havanyanyisi kudii saka ndakangoti sekutaurirana kunoita mapoka evarume kuvakadzi zvinowanikwawo dzimwe nguva munowanikwa musingawirirani pane mimwe miono nemamwe maitiro ezvinhu nekuti munongoziva vanhu takakudzwa zvakasiyana siyana takabva kumhuri dzakasiyana tinobhiliva mune zvinhu zvakasiyana siyana even mareligious background yedu zvinova zvindo zvinhu zvinotisiyanisa miono yatinoita zvakangofananawo nekuvanhurume
aiwa nguva yedu ndo yaita shanje muzvare mutsamvi tinokutendai nokuwana nguva yekutaura nesu pano pachirongwa chestudio 7 chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu hwavo
mazita henyu
muzvare Margaret Mutsamvi mukuru wesangano reEconomic Justice for Women Project anokuonekai nemufaro ndini Ray Choto ndichiti muve nemanhero akanaka.
Iye zvino tochienda kuchirongwa chinotarisa zvinoitika muupenyu hwedu Our Lives.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu nababa Golden Makusha vari muWashington DC muno muAmerica tichitarisa tsika nemagariro kunze kwenyika. Nhasi tiri kutarisa nyaya dzewanano kana dzekuroorana kwevana vari kunze kwenyika. Togamuchirai zvakare muchirongwa vaMakusha.
Tinotenda zvikurusa nekuti dai zvakamunoita pachirongwa ichi chatinotaura nyaya dzakanaka.
Nhasi toda kuenderera mberi nehurukuro yedu yatakaita svondo rapera yetsika nemagariro kunonzi nevamwe kudiaspora kana kumarimuka. Nhasi toda kumbotarisa nyaya dzevanano kuti vanhu vari kuwanana sei mudiaspora. Muri kuona vachitorana vekumusha here tichitarisa roorana iwe matongo?
Yamataura inyaya inoshungurudza vanhu vazhinji chaizvo muno mudiaspora. Ingangoti inobata nyika dzese kuno kuAmerica, kunana Australia, kunana UK, kupi kwavari. Inobata vanhu pamatanho maviri ekuti vana vatakaunza kuno vakurira kuno vanozivana nevanhu vekuno ndo vavanotamba navo ka hati munoziva kuti anovaonekwa tafu ndiye anofamba famba saka ndokwavanenge vachiona ikoko. Saka nekuti vanhu vekuZimbabwe vanenge vakasiyana siyana pavanenge vari kazhinji kacho havakwanisi kunge vachiona vekushamwaridzana navo vekuZimbabwe saka idambudziko ravanowana iroro. Asi chekutanga chatoda kuti titaure ndechekuti ini ndoti hangu kana vanhu vakanga vaonana hazvina basa kuti uyu anobva kupi uyu anobva kupi as long as vachidanana vachinzwisisana vachipanana mhiko vachiziva kuti tiri kupinda munyaya dzekuroorana nekuti nyaya dzekuroorana dzinonetsa zvedu hazvina basa kuti waroorawo kuZimbabwe kana kuti kupi zvinotongonetsa chete asi zvinoda vanhu vanenge vakashinga saka kuvana idambudziko kwozoitawo vamwe vakauya vakura vanenge vakutsvaga vekushamwadzana navo vekufamba navo vanoitawo matambudziko akafanana naiwayo saka ndinoona kuti takuona iko zvino vekuZimbabwe vakuroora venedzimwe nyika vamwe vanoroora nevamwe varungu vamwe vanoroora nekune dzimwe dzinyika dzekuAfrica ikoko asi chishuviro chevanhu chinenge chiri chekuti aiwa vakuru vakati roorananai vematongo nekuti vaiziva zvavaitaura kuti sei vaidaro vaiziva kuti kuroorana chinhu zvinonetsa kuti vanhu vazogara.
Asi munomboitawo here muchiungana muchisangana zvekuti vana vanokwanisa kusangana vachizivana vachizoita ushamwari?
Kuungana vanhu vanoungana vachiita mitambo yakasiyana siyana but dambudziko manje riripo nderekuti imwi ndakudaidzai mauya moti mofu makadi takutoitana baba mupiki baba mukuru sahwira nechi ipapo manje vana vaakutoitana zvavo zvavanoita zvekuti kazini uyu vatowanza saka idambudziko rekuti vanhu vazhinji manje vanenge vakuti uyu haangaite because anengaite musikana wangu kana kuti mukomana wangu wekuko ndekuti kumba kwababa mudiki kana kuti kumba kwaasahwira vedu saka ndo zvinowanzoita kuti vana vazo vanenge vatohanzvadzinihanzvadzi saka zvinenge zvaakutonea.
Etoonawo rimwe dambudziko ririmo nderekuti imi vabereki pamunoenda kunotandara nehama neshamwari dzenyu dzimwe nguva munongoenda imi vana muvasiya. Zvimwe here zvezvinhu zvamunofunga zviri kuitawo kuti vana vasanyanyozivanawo verudzi rweZimbabwe?
Ichocho ichokwadi zvikurusa nekuti panoro sangana wakuru wana kashinji kashinji wana wanengu wachita atiribu yenda kukune utu kune ikutune wanu wakuru wega wega saka wana wana zupesi rao sara wane mashamwara wakura nao awane ndana wakushukoro muno zaisu sikana kurola wata ida taisa ngane wa sikana kushukoro kumabaisikopo nechi saka ndo wawanengu wachisi ya wawane ndana wakushukoro saka kashinji unona wakushukoro
tinotenda kuna jonga katabata shika kumagumu echirongwa chedu cha nasi anokuoneka ine mfaro ndini Evans Zeninga ndiri mu Washington DC.
Sokuizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Lamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 19 zibandlela 2019 uFraxedis Jeremiah. Endaweni zethu lamhlanje
eZimbabwe lapha abanye sebenze lokho ngokuthi i-government ivale i-VPN i-social media ngapha. So abanye bangisa ama VPN ukuthi bephume ngathi base eMelika kumbe eNgland kumbe kwezinye indawo.
Abantu beZimbabwe sebebanjwa ngamandla ukuthi ngayezinye indlela zokukhulumisa nalokuxhumana ezinjenge Telegram Messenger labo VPN ngemva kokuvalwa kobulembu nguhulumende. Ngemva kokuvalwa kobulembu okwenziwe nguhulumende eZimbabwe kube lokutshengisela kwezizalwane zalelo lizwe ezisemazweni. Kuthi ke umnumzana Obert Masarawuri, umkhokeli wenhlanganiso yababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, uvalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison kuze kuyefika umhlaka 25 Zibandlela 2019. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ngemva kokuvalwa kwenkundla zebulenjini zokuxhumana lokukhulumisana ezi-social media okwenziwe nguhulumende weZimbabwe kusukisela ngolesibili, iningi lezizalwane zalelo lizwe phakathi kwelizwe laphandle ziqale ukusebenzisa ezinye indlela ukuze zithole ukuxoxisana okugoqela ukusetshenziswa kwendlela eze-VPN labo-Telegram Messenger. Ukuze sizwe okuningi ngalezi ndlela, intathele zindaba yethu ye-Studio 7 uMike Hobe uxoxele umnumzana Hannibal Ndlovu oyingcwethi kwezokusetshenziswa kwemitshina yangalezi nsuku.
I-VPN ingathi yikusebenza komakhelwane. Ma singakhangela i-internet ithi wena ulendlu yakho lapho wena ovikelwa khona ukuthi uphume phandle uyesenza i-social media leyo. I-VPN ikwenzela ukuthi wena uhambe komakhelwane wakho ufike usebenzise i-internet kamakhelwane wakho ngakho komakhelwane. So ngathi ngakhathi ngathi umuntu osemsebenzini mali esemsebenzini wakhe uyakwazi ukuthi aprinte kumbe akhulume nabanye bakhe esemsebenzini kodwa ngaye ngikhaya uyehlukeza khonokho kodwa engaba ne-VPN kuyamakela ukuthi ngaye ngikhaya engavula i-VPN yakhe emsebenzini uyabe sesebenze ngathi yena osemsebenzini ngamafitshane uyabe kwanisa ukuprinta kumbe akhulume nabanye bakhe engikhaya kodwa kungathi kukhanya ngathi usemsebenzini. EZimbabwe lapha abanye sebenze lokho ngokuthi i-government ivale i-VPN i-social media ngapha. So abanye bangisa ama VPN ukuthi bephume ngathi base eMelika kumbe eNgland kumbe kwezinye indawo.
Hayi siyakuzwa mnumzana. Uyazi iningi labantu sebehlawulela impahla abazithengayo nge-Eco Cash. Lapho uhulumende wavala i-social media njalo i-internet, i-Eco Cash yona iyasebenza na njalo abantu abathengisa impahla zabo bayayithola imali yabo na?
I-Eco Cash yayisebenza ayivalwanga ngokuthi i-internet ngokwayo ilezi ndawo eziningi and kufuna umuntu ofundileyo abekwazi ukuthi avale yiphi indawo nokuvula yiphi indawo ukuze ezinto zisebenze ezingasebenzi. Ngokubona kwethu kukhanya abantu be-Econet bona i-Eco Cash yabo abayivalisanga yayilokhu isebenza. Njalo futhi ngokuvala kokuqala kwangolwesibili kwakuvale yonke into, wawungakwanisa ukuthi usebenzise ikhadi lakho lebhenki. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi wasekubonakala ukuthi hhayi sebevulile i-inthanethi esebenza eZimbabwe kuphela ukuze ama-banks asebenze. So abantu abanamakhadi amabhenki bebekwanisa ukuthi bethenge izinto zokudla izolo.
Sesibona njalo abontanga abaningi sebeqalisa ukusebenzisa olunye uhlelo obulizwa ngokuthi i-Telegram Messenger. Njalo bekhuthaza imuli zabo eziphila emazweni ukuthi ba-download uhlelo lolu. Kungani bakhetha ukusebenzisa uhlelo lolu kanti yona i-WhatsApp ayisasebenzi na?
Hhathi ngalesi sikhathi i-WhatsApp, i-Facebook, singathi ama-social media amaningi ngoba lapha singaphela isikhathi avaliwe ngalesi sikhathi. Kodwa ngendlela okusebenza ngayo i-Telegram ilezi ndlela zokuthi isebenze lapho okudlule khona ama-government. So i-Telegram ngathi yona ngawakhayela i-WhatsApp njengesikolo lapho uyathenga konto zakho. I-government ifaka abantu ukuthi bekuvale ukuthi ungangeni khonapho. I-Telegram manje yona isebenza phakathi kwesinye isitolo esivunyelwa khona ukuthi thina sihambe khona. So thina sihamba kwesinye isitolo lesi esingathi kumbe ngu-OK kumbe ngu-TN. Kodwa phakathi khonapho bekunesitolo se-Telegram phakathi ngapho. So i-Telegram isebenza kuhle kakhulu futhi. Kodwa into eyathi abantu abaningi eZimbabwe yikuthi i-Telegram ngoba ayikho ayenzakali kakhulu ayinamabundles. Kuyamele ukuthi abantu bethenge i-data ngokwayo esebenza ku-internet ayinamabhando njenge-WhatsApp kumbe njenge-Facebook.
Uke wasichasela ukuthi lapho uhulumende wavala i-social media yona i-WhatsApp ibingasebenzi njalo i-Facebook njalo i-Twitter. Uhulumende angaphinda bese sivala njalo i-social media yona i-Telegram izabe isebenza na?
I-Telegram yethu isebenza. Ukhulumende engavala i-internet yisho leso sikhathi kuphela angavala khona i-Telegram. I-internet nxa isebenza i-Telegram izasebenza.
Ulawo yini amazwi okushiyela uZulu?
Okwathesi singathi abantu abasenza ama-VPN libe kukhulumisane lalaba abangekho elizweni.
Kodwa wona ama-VPN atholakala kanjani?
Ama-VPN kuhamba ngokuthi usebenzisa ntoni ukuthi ungene ku-internet. Nxa ule phone ethi ngama-Android uyangena kulapho kuthiwa kukhona kuse-Play Store. Nxa ule iPhone ungangena lapho kuthiwa yi-Apple Store or i-App Store e-Apple. Ma ule computer kumbe i-laptop kuyamele uvule u-Google udinge lapho ku-Google i-VPN esebenzayo.
Yebo ke lo mnumzana Hannibal Ndlovu ingcwethi yozokusetshenziswa kwemishini yangalezi nsuku sikokela lapho esecingweni eseHarare. Kunjalo nje ngemva kokuvalwa kobulembu kwenziwe nguhulumende weZimbabwe kube lokutshengisela kwezizalwane zalelo lizwe ezisemazweni kanye laphakathi kwelizwe. Ngolwesithathu batshengisele kwele-South Africa, balandelwa ngabeBotswana ngolwesine, namhlanje batshengisele njalo kwele-Bhilithane. Sibe lethuba lokuthola ecingweni umnumzana Nkululeko Sibanda obese kutshengiseleni ukwenzakale edolobheni le-London kwele-Bhilithane. Siyakwamukela Sibanda.
Ngiyabonga, linjani?
Hayi, siyaphila thina. Ungasichasela ukuthi kwenzakalani kumbe kwenzakeleni khona ngapho ngaseNgilandi?
Izizalwane zeZimbabwe ezisuka kumabandla atshiyeneyo lezingaphathekanga kwezombusazwe zicabanga ukuthi kuqakathekele ukuthi zitshengisele kusigodlo seBhilithane eLondon ukuthi ukubulawa kwabantu lokho okwenziwe kweleZimbabwe kuyinto embi, njalo labo abenze lokho kufanele babotshwe ngumthetho waseZimbabwe langomthetho we-United Nations. njalo ukukhanya ngalo ukutshengisela lokhu kuzaqhubeka kusiya phambili, kube namalungiselelo ukuthi kutholakale abantu abazakuya ku-embassy yeSweden ukuthi kuzanywe imizamo yokuthi kungakhulunyiswana lohulumende we-Switzerland, sorry, ukwenzela ukuthi umnumzana u-Emmerson Mnangagwa olohambo lwakhe lokuya eDavos axwayiswe ukuthi uqakathele ukuthi abuyele kwele Zimbabwe, kuye khangelwa indaba yakhe lo-General Chiwenga ekubulawa okwenziwa abantu libutho.
Ye, ekutshengiseleni lokhu liye latshengisela esigodleni sommeli weZimbabwe kwele Bhilithane, lenelisile na ukukhuluma laye?
Ngasenelisanga ukukhuluma laye, bekungadingeki ukuthi ukhulunywe laye kangako. Abanye bakhulume laye kodwa ngendlela wabenelisa ukungena phakathi, kodwa bekuqakathekele ukuthi sitshengise umphakathi wale Britain ukuthi izinto zimbi. Sinanzelele kakhulu njalo ukuthi sesithole ubusekeli bokuthi ubulawa kwabantu bekuyinto embi lusuka emazweni phose wonke nje omhlaba jikelele, lamabandla kumbe singathi lama-organization aqakathekela afana le-organization eyayikhokhelwa yasungulwa ngu-President uNelson Mandela ethiwa yi-Elders Group. Laba lawa sebethe singathi ukubulawa kwabantu kuyinto embi, bekungafanele kwenziwe njalo kufanele kulungiswe, nokuthi iZimbabwe nje ulelungelo lokuthola impilo engcono kunaleyi esinikwa izana.
Ali yenelisanga na ukubuza ukuthi kathi vele ibona ubulembu buvalelweni i-internet access?
Ukubuziwe lokhu kodwa idubayelo lokuthi bekungela olempendulo esegcekeni, ebekumgceke ukuthi labo bangana bawazi. Sithola imbiko ngemva kwalokho, sithola imbiko eminingi kakhulu etshengisa ukuthi izinto ngana zimanga kuhle kuzana uPF lapha. Mhlawumbe vele bebebulala abantu kuyimpi yabo nje eyomphakathini kuzanu engelani lathi kumbe engelani lokuthi engisele kade kusenza abantu beZimbabwe, kodwa badlala ngokuthi babulale abantu. Khonokho mbona yani kuzadinga ukuthi abantu abafana lo mnumzana u-Emmerson Mnangagwa no-General Chiwenga bakhangele imibuzo eqakathekile kakhulu engabe ivela lase ingabe ifanele isike la ku-hack.
Libona ngani eDavos lapho liza kwamukelwa na ukuthi livimbe umnumzana Mnangagwa kuba aqhubekele phambili ngohambo lwakhe?
Umnumzana Mnangagwa angaqhubeka enze lokho akufunayo, kodwa kuqakathekile ukuthi laba abazakhuluma laye bazi ukuthi ulodubo olukhulu ekhaya njalo ungumbulali. Unamacala amakhulu kakhulu afanele ukuthi alungisiswe, khonokho kuzenza ukuthi lanxa sengathi uyakhulumisana labantu nje bamazi ukuthi muvi uyesabeka ngumuntu ongelathando ungumbulali.
Ye, nkuthazo bani ongayitshiyela kubalaleli kuzulu nje wonke waseZimbabwe?
UPresident Nelson Chamisa otholakale eboda ezimfeni zabantu ababulewe yiZanu PF ikhokhelwa ngumnangagwa lo General Chiwenga, uthole umbiko vele ebantwini othuna, hayi abantu laba ababuleweyo kufanele amacala lawa athonisise, laba bababuleleyo babanje kukhulunywe ukuthi kwenziwa kanjani. Basebesithi abantu akade bekhuluma lo President Nelson Chamisa bayakhuthaza yena, bayakhuthaza lezwe leZimbabwe ukuthi kungekelwa abantu laba kumbe uZimbabwe kangadini ukwenzela ukuthi ukuzinikela lokho okwenziwe ngabantu beZimbabwe kungabi nje ngokudlulayo mahlayana, kube yinto ezaletha ukuthula inguquko lengqubekela phambili kwele Zimbabwe. Ngakho ngithi kuzulu weZimbabwe, qhubekelani phambili lisenze umsebenzi wenu wokulungisa indlu yeZimbabwe. Siyabona nokuthi amasosha namhlanje akhanya ethukile sephuma esithola, hayi laba bantu kade bela abantu ngamasosha abalekayo emsebenzini bebengaxhinywanga kwanjani kwanjani. Okusegcekeni ukuthi babulela abantu sebesesaba amacala abo. Sizaqhubekela phambili njengoZimbabwe silungise indaba yokuthi amacala lawo athonisiswe lokuthi uZimbabwe alunge abe nempilo engcono lokuthuthuka
lenhlala kahle ngcono. Hayi, siyabonga kakhulu sibani.
Siyabonga.
Yeah. Loke bengumnumzana Nkululeko Sibanda owebandla leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Lapho ke bekhuluma ngokutshengisela kwabeZimbabwe phakathi kwelizwe langaphandle kwelizwe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-half past six kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abenhlanganiso yababalisi abasebenzela emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe wethule umbiko wazisa ukuba umkhokeli wale inhlanganiso uMnumzana Obed Masaraure uvalelwe ejele leChikurubi Maximum Prison kuze kuyefika umhlaka 25 izibandlela 2019. Walelwe ukuhlawulela imali yesibambiso e-bail ekumiseni kwakhe phambi komthethwandaba kamantshi e-Harare esetheswa amacala okubazelwa ukufuna ukuvukela uhulumende. UMasaraure ubikwa ebuye wazothathwa emzini wakhe ngabantu ababuye behlome bephelele ngembhobho langenduku lamhlanje ngomgqibelo ekuseni mhlaka 19 zibandlela. Abamtshaye kakubi phambi kwemuli yakhe andubana bambophe. Abeathuzi basole kakhulu ukuphathwa kubi okwenziwe umkhokheli wabo okufakazwa nguNobhala obona ngehlelo zabesifazane kuwathuzi unkosazana Mo Blessing Nyambara, kodwa besithi bazoqhubeka laphambili belwela ilungelo labo ngoba lokhu kujonge ukuphazamisa ilimpi yabo.
The court ruled that our president Obed Masaraure be remanded at Chikurubi.
Umthethandaba ushilo ukuthi umkhokheli wenhlanganiso yethu uMnumzana Obed Masaraure uzavalelwa eChikurubi kusiyafika mhlaka 25 zibandlela. Ngemva kokushawa walinyazwa kakubi. UMasaraure akakatholi usizo lokwelatshwa ngodokotela. Sithe sibuza bathi uzothola usizo lokwelatshwa kubodokotela abasebenzela ijele, kodwa akulaqiniso lokuthi lokhu kuzakwenzakala. Njengenhlanganiso sixwayisa ababalisi bonke abangamalunga ethu ukuthi kumele bengalugxobi emsebenzini ngoba uhulumende laye uqinise ikhanda engafuni lokuzwa izikhalazo zethu.
Lo kwebe kungunkosazana Mo Blessing Nyambara unobhala wohlangothi olubona ngezabesifazane enhlanganisweni yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Singakangeni esikuhlandla lethu lesibili, wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zebutho lakweleSomalia zibika ukuba kulamalunga eqembu labalwa becatsha elilisa kulelo lizwe ele-Al-Qaeda abangaba ngamashumi ayisikhombisa abulewe ngabebutho likahulumende ekuhlaseleni elikwenze inkamba zabo eduzane ledolobho leKismayo. Kuthi ke inani lasebefile engozini yokudubuka kwempompi ethwala amafutha ezimota ngolwesihlanu kwele Mexico selifike kwaba ngamashumi ayisithupha lasithupha 66. Usibalukhulu wesabelo se-Hidalgo uGovernor Omar Fayad utshele umhlangano lentathe lezindaba eMexico City ukuba kulaba ngamashumi ayisikhombisa lasithupha 76 abalimele kakubi. Enkundleni okwamanje wothi silethe uSithandekile Mhlanga esethulela ezabesifazana.
Siyalamukela kwesiphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Sixoxa lo nkosikazi Rita Ndlovu, isiphathamandla sebandla le-MDC kulandela ukutshengisela ngendlela yokuhlala ezindlini i-stairway.
Ewa
Besibona lemfanekisweni ukuthi bekulabantwana labesifazana lapho bekungabafake engozini yini
bekubafake engozini abantu ngavela abantu bebedubekile abantu besendlaleni kuyenzakala ukuthi bayenze izinto ezinjeka lezi bekhohliwe lokuthi kulapho bengixoxa labanye umama ngisithi kodwa abantu isibindi sabo umuntu uyakhohlisa ngangela laphana bamvalele phakathi khonaphana uyabeza thini babalalo ingozi vele bebengayiboni lakathe sinqabe iqoqa abakhohliwe ngakho ukuthi ungaba le ngozi ngomumo okhona elizweni vele bathi khona vele kade kumele sithathe sisimelele ukuze ukuthi yena umlango wakuza thini so abantu yi-attitude asebelayo ukuthi vele bathethe ngabomu bekhohlisa ukuthi izitolo kasiwo zigovernment izitolo ngezabantu labo abazama ukuziphilisa kodwa bakwenzile ngendaba zedukola ukhona elizweni eSouth Wales kolapho kangihambanga kulomuntu ovele kho ovele town esithi abantu bakule nkala yathi IQ kodwa abantu kukhanya bathenga impuphu ngobumumo lo abantu kazange bacabangele ukuthi kungenzakala khona okukwenzakeleyo abantu kufika abantu vele bengalakudla ezindlini okokuthi mina nginje ngile kitchen yapheka isitshwala komnyoro khonapha abantu bebebuya kini bethi sicela upheke endlini khonapha sizethenga ngoba sifitakale singalali singalampuphu singalanto esilayo ngiyalile mina ngithi hhayi embasiza nje ukuthi umntwana ngamcuphela impuphu mbe ngimnike okokudlala but okokuthi ngipheke hhayi anzange ngimvume ngalile
njengenkokheli liyavuma ukuthi ngempela uhulumende lo uyehluleka njengalokho okuthiwo ngabantu
akwesile kuyehluleka sibili iqiniso iqiniso ukuthi empilweni nxa sesikhangela iqiniso ngeqiniso awusoze ukuthi after election umuntu ozuze 40% umvalele phandle i-40% i-percentage enkulu kakhulu ukuthi umuntu lwana kumele umkhonside ucabanga ukuthi abantu abamvoteleyo bangaki abantu abadlula imiliyoni abamvoteleyo umuntu yena lowo wena umthathe lula and uthi umthethe lula izinto zingahambi kuhle elizweni and uye ukuthi ungupresident ukwanisa ukuthi uphume live utshela abantu ngokukhwela kwefuweli ubatshela ukuthi siyimali engaka urate usebenzisa i-rate ye-black market urate i-bond note le-US dollar kutshengisa ukungabi umkhokhelo oqotho ngoba ebantwini ubatshelana abantu usubathatha ukuthi vele abantu yizilima vele gabagabanye so yinto ethide yonke le yinto yindaba yefuweli abantu beyes istairway besizaba khona but ifuweli yethide yonke into ukuthi hawu kanti upresident u-serious nxa esezinto ezinjengalezi i-rate yona leyo uthethe ngapho ungawahamba ku-black market i-US dollar is one i-1 is 2-3 i-rate ye-black market yona le i-black market ngekabani urate ukuthatha ngapho khonokho ukurate i-bond note elingatheni ngaphandle kwelizwe elikhona apha kuphela eZimbabwe lirate ulinike wena ilokhu vela i-rate yakho ifunayo eku-black market akukho fe ebantwini
leyo balaleli bekuyingxoxo nonkosikazi Rita Ndlovu isiphathamandla sebandla le-MDC asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyabonga Sithandekile bathi kusina kudedelana wathi sidedele kuChris Gande
elingali tshona njani izilukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba igama lami nguChris Gande Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemfakazi Republic Party. Sihlaziya ke ukutshengisela okusandayo enzakala. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga baba, ngiyabonga kakhulu.
Ubone njani ukutshengisela lokhu obekukhona wokukhanya kungani kuzaqhubekela phambili?
Ukutshengisela sikukhanyele loba nje sisazama ukuthi sikunanzelele ukuthi kathi vele kuyazala nkomoni, ngoba akunengi okuvelayo ngokutshengisela lokhu, especially involvement yabantu besibuthweni begqoka ama-civilian bengekho kuma-uniform bephethe izikhali. Esithe sithi siyakhangela sathola ukuthi ZDC ibisenza ngani laba bantu abathwele izikhali ngama-civilian, kodwa sesikunanzelele sakuthola ukuthi ngabantu besibuthweni abathwele izikhali. Njalo amanye ama-report esiwazwayo avela kwezindawo kungani yibo futhi abathungamela ukuthi kwenzakale lokhu okwenzakalayo. So-ke uhlupho nje esibhekane lalo ukuthi abanye abantu bagcine sebemosha lapha, kuluthwa ezitolo, kuthiswa, zadilizwa. Esinanzelela ukuthi mhlawumbe kugcine sokungani sokulahleka injongo ye-demonstration day, ngoba cabanga ukuthi ukubhidlizwa kwempahla okwenzakele kakhulu kubo-businessmen aku-affecti kakhulu uhulumende lowo ngiyohlukumeza abantu, kodwa ku-affecta kakhulu labo abadilizele batshontshelwa impahla zabo, ngoba kungayisibo mhlawumbe esingathi yibo ababangela uhlupho lwabantu bakithi.
Kungani usithi wena kukhanya bona laba bakubutho yibo kade bekhokhela kade kwenzakala?
Ya, lokhu sikuzwa kuvela kuma-report abantu abakuthoyo lalokhu abakubonayo, ngoba akuzwisiseki vele ukuthi into yona leyi injani. Yikho ngithi nje into engelakhanda ongeke wayicasisa ukuthi kade kuhamba njani vele.
Manje ezitolo lapha ikakhulu emalokitshini, abantu bazathenga ngaphi njengoba izitolo zagqekezwa kungasela lutho? Bazaphila njani ngokubona kwakho?
Kuzima kakhulu, ngoba abantu babengazilungiselelanga lokhu. Ikakhulu sinanzelela lokuthi imali iyahlupha, sivela kumakhisimusi, kuvele iminyaka yonke yokuhlala kule January disease. So abantu babengazimiselanga ukuthi usithole njengalolu lungavela, ngimbangela yokuthi imali layo babengalayo ukuthi mhlawumbe babezahle bezama ukuthenga ukudla okuningi bakugcine. So sokuluhlupho vele ikakhulu ebantwini laba abathe into leyisenzakala bengelamali, bengangenanga ezitolo. Okunye esikunanzelelayo, umsika lo esingathi i-black market usuvuke khwashu, ngoba uthola le ntengo ezigoqela ompuphi, 10 kg yempuphu sezithengiswa ngabo $15, okuyinto esisinda kakhulu abantu, ngoba abantu bevele bekhala bengelamali. Okuningi kubangelwe yikhona lokhu futhi ukukhwela kwe-fuel okwenzakaleyo okuyanawuswe nguye umnumzana uMnangagwa kuviki eliphelileyo. So sibone ngani kuzaba luhlupho olukhulu. Namhlanje izitolo bezivuliwe etown ezilithwani, ama-supermarket amalithwani, abantu bebethola ukuthi bekulodwendwe olukhulu, abantu bezama ukungena phakathi bethenga khona lokhu abangelakho ezindlini, kodwa zabuya zavala futhi ngo-5 wantambama.
Sizwa kuthiwa lilelunga lebandla eladutshulwayo, ungasitshela ukuthi unjani okwakathesi?
Hayi, ungani uba ngcono, ngoba ngelanga okwenzakala ngalo ngemva kokuthi wayeseyophe kakhulu igazi ekhanda lapha, senelisa ukumtholela i-private hospital through ama-doctors for human rights. Bakwanisa ukuthi lanxa kwakunzima ukuthi imoto imlande, sakuthina sikwanisele ukuthola i-ambulance yagwanisa yagijima yamthatha, wasethola-ke ukusizakala eselatshwa. Engikhuluma nje kathesi uyarecover, usendlini yakhe, uba ngcono.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga mfowethu, ngiyabonga njalo lakubalaleli kakhulu lapha ekhaya. Sithi hayi, asimeni sikhangeleni phambili sibone ukuthi kathi vele into yona leyi izophutha iphetheni, ngoba abantu bakithi baseyinkingeni kakhulu.
Hayi, siyabonga, ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga laye njalo ngokufanayo.
Lo-ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party, ebesixoxa laye ecingweni kuhlelo Liphuma Lendaba. Litshona Lendaba, igama lami nguChris Gande, lilayo.
Siyabonga ke okaGande, kodwa singakagqibi uhlelo lwethu lalamhlanje njengoba isikhathi sesiphelile. Wothi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela abantu beZimbabwe babanjwa ngamandla okudinga ezinye indlela zokukhulumisana lokuxhumana ezinjenge Telegram Messenger labo VPN ngemva kokuvalwa kobulembu ngohulumende. Emva kwabo ukudlakadla lokulembu lobu okwenziwe ngohulumende, kube lokutshengisela kwezizalwane zalelo lizwe ezisemazweni okugokelela seNgilandi. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje, olivalelisayo, Brexit is Jeremiah.